Kunyange hazvo vari kuchema nemikana yakawanda yakatambiswa nechikwata chavo mukuita mangange 11 neUganda. Vateveri venhabvu muZimbabwe vane chivimbo chekuti chikwata chavo chicharova DRC nekubudirira kuenda munharaunda yechipiri. Zimbabwe yakatamba zvinodadisa nemakrenzi ekuUganda, asi vakatadza kukunda kuti vatore mapoints ese matatu. Asumwe muteveri wemutambo wenhabvu Vasoromon Munashe vanoti Zimbabwe ikadzokorora matambiro ayakaita neUganda inorova DRC nekuenderera mberi nemakwikwi aya.
Nobudira zvakanakisisa bhozi, mutambo wa kutamba unonakidza singaiti.
Zimbabwe iruda kukunda DRC kuti ikwanise kupinda pazvikwata zvina zvichapedza zviri pachinhano chechitatu pamagungano ese matanhatu kuti vaende munharaunda yechipiri. Muongorori wemutambo wenhabvu Valiopold Mnende vanoti maWarriors anoziva zvavari kuda, vachiti ivo vari kuona Zimbabwe ichikunda.
Vanoziva ivo kuti gemu rinei rinoreva chii kuZimbabwe nekwavari, saka vachatongotamba vari motivated. I'm sure in gemu rinowina.
maWarriors akadadisa musi uyo akavhura AFCON ndokurohwa 1-0 neEgypt, asi vakawedzera mwando nekuita draw 1-1 neUganda mumutambo uyo vaifanira kukunda. Vamunashe vanoti murayiridzi wemaWarriors Sande Chidzambwa anofanira kugadzirisa kuvatambi vake vekumberi kuti vakunde.
Pane kamisika tirikuzongodyira kuti hatisi kuzoita confidence yokukanda magoo, bhora takasvika kugedhi tikubva tamira, bhora rotorodzokera mumashure. Tikakuenda kugedhi bhora rotorodzokera mumashure, saka ehope tinofanira kugadzira mistake iyoyo towina.
Zimbabwe ikakunda DRC inokwanisa kuenderera mberi zvisinei nekuti Egypt neUganda dzatamba sei. Zimbabwe iri kuda kekutanga kubvira muna 1980 kusvika munharaunda yechipiri kuAFCON. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.